nhema nerakana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri mukwe chipiri nyamavhuvhu 8 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vanopona musarudzo dzekunzi nevanopikisa havachina chivimbo neutongi hwavo kana kuti vote of no confidence. Rimwe zvebato idzvaro zvematongerwo enyika reZimbabwe Communist Party kana kuti ZCP rinoparurwa muHarare, mutungamiri waro achiti richatungamidza mberi nyaya yegutsa ruzhinji. Vemabhizimusi vokurudzira kuumbwa kwebhanga rinongotarisa zvemaindastiri chete senzira yekumutsiridza upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma vapona musarudzo dzaitwa mudare reparamende dzekuti vanopikisa havachina chivimbo neutongi hwavo kana kuti vote of no confidence, zvichitevera kukundikana kwevanopikisa ava kuwana mavhoti akawanda. Dare reparamende muSouth Africa ravhota nhasi panyaya yekuti vaZuma voramba vari pachigaro here, zvichitevera nyaya yakasimudzwa nevanopikisa yekuti havachina chivimbo neutungamiri hwavo. Nengo dzeparamende kubva kumapato ose anopikisa dzabatana pamwe chete mukupikisana nenengo dzebato ririkutonga reANC rinowo zvakare bato ravaZuma mukuvhota kwaitwa muchivande. Mukuziya nezvenyaya iyi mutoro wedu enhau Tanuno Kahwande weStudio 7 aita hurukuro naDr Ricky Mukonza vanove senior lecturer paSwane University of Technology muSouth Africa kuti tinzwewo maonero avo.
Yeah, I have a bit of no confidence. Kwandiri ino ndiratidza kuti South Africa inyika yati budirirei panyaya yekugona kuzvitonga.
VaZuma savamugabe vane majority muparliament asi poitwa secret ballot, chii chakanganisikapa?
Secret ballot kuuya mushure mekunge pari kutaurwa nyaya yekuti pane vasiri kuwirira na vaZuma vari kutyisidzirwa nenzira dzakawanda-wanda. Vamwe vari kutyisidzirwa nerufu chairwo. Saka secret ballot yauya senzira yekuti kutyisidzirana ikoko kushaye basa.
Ko zviri kuitika muparamende muSouth Africa zvingaitikawo here muZimbabwe?
Zviri kuitika muparamende muSouth Africa andione zvichiitika kuZimbabwe. Nekuti kuZimbabwe tikatarisisa iyo parliament yacho inotongoitawo zvekungototeedzera zvataurwa ne yatingati executive. Izvi zvinoburikidza nekuti ZANU-PF ine majority muparliament uye ZANU-PF yakapa simba rakanyanya kuna President Mugabe. Saka ma MPs anotongoenda anoenda kuparliament achibva kuZANU-PF vane kutya kwakanyanya.
Tingatarisira chii mukudyidzana ne South Africa uye zvinoreva chinyi kana vaZuma vachiramba vachinyombewa nyombewa kudai kuti vachasara here vachine simba rokubatsira Zimbabwe pakutaurirana maelections edu ari kuuya kozvino? Saka chinzvimbo chavaZuma hachina kutora here rimwe simba ravangachifanira kuva naro mukudzidzana nedzimwe nyika?
zviri kuitika izvi hongu zvinoti tapudzei yatingati iyo confidence ya President Zuma, nekuti mutungamiri mumwe nomumwe kuti aite simba rekuzobuda achinoita zvaangaite kune dzimwe nyika ndokunge aine rutsiguro rwakazara rwakakwana runenge rwaanenge achiwana imo munyika make.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswa neUniversity of Technology muPretoria, South Africa, Dr. Ricky Mukonza vari parunare muPretoria makare naTanonoka Wande weStudio 7. Rimwe zvebato idzvaro zvematongerwo enyika reZimbabwe Communist Party kana kuti ZCP raparurwa muHarare nhasi, mutungamiri waro waNgabuto Mabena vachiti bato ravo richatungamidza mberi nyaya yegutsa ruzhinji. VaMabena vatiwo bato ravo harisi kuzopinda musarudzo dzegore rinouya sezvo pasina chitsvene chavanotarisira kuti dzingaburitse sezvo mitemo inobata sarudzo isati yavandudzwa. VaMabena vaimbove nhengo yebato reMDCT kubva parakaumbwa muna 1999. Pawe nekutyirwa kuti mashoko emudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe ekukurudzira kuti minda yenzimbe kubva kukambani yetonga Tulet kuchiredzi itorwe anogona kukonzera dambudziko rekushomeka kweshuga munyika uyewo kurasikirwa kwevashandi nemabasa. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wevechidiki wakaitwa kuchinoi masondo maviri adarika, amai Mugabe wakakumbira murume wavo Robert Mugabe, vanova zvemutungamiriri wenyika, kuti madzimai emusangano weZANPF vabvumidzwe kutora minda inorimwa nzimbe kubva kukambani yetonga Hewlett iri kuchiredzi mudunhu remasvingo. Vashandi vazhinji vakamborasikirwa nemabasa apo vatsigiri veZANPF vakatora minda yekambani iyi pakatanga chirongwa chekugoverwa patsva kweminda. Varimi atsva vakapiwa minda vanonzi vari kukundikana kubhadhara vashandi mari dzemihoro, izvo zvinonzi zvave kuita kuti vazhinji vasiye mabasa uye vatange kutambura. Mumwe mushandi akaramba kudomwa zita rake nekutyira basa rake anoti vave kutya kurasikirwa nemabasa avo mhuri dzavo dzigozotambura.
Kutya kuripo nekuti mabasa edu papa toziva kuti achapera sezvo vakambozviita pavakambotora vanhu vamwe vakadzingwa mabasa, saizvozvi tototyira kuti vakatora toshaya kuti mhuri dzedu dzichaenda sei kuchikoro plus ndo patiri kuraramira. Saka zvakatooma, hatitombozivi kuti tichaita sei kana kuti takamira papi papa.
Mutungamiriri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vapita mutasa vanoyambira amai Mugabe kuti vasatore minda iyi nekuti vanozosiya zviuru zvevashandi zvisisina mabasa.
Shungurudzika zvakanyanyisa munyika muno nokuti tinoona kuti vanonzi vatungamiri vapinda njodzi yekuparadza nyika. Saka tiri kunzwa kuti mashoko aya atotanga kuti vene vekambani vavhunduke. Saka zvinokonzera kuti vashandi vakawanda varasikirwe nemabasa, zvokonzera zvekuti nyika ishaiwe mari yekunze inowa ndiyo yatiri kutsvaka. Saka tiri kuzvitsoropodza zvakanyanyisa tichikurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti zvinhu zvakadai izvi dai tati tose kamwe chete kwete zvisati paradzire nyika takatarisa.
Vamutasa vaendera mberi vachiti bato reZANPF rakavimbisa kugadzira mabasa anosvika mamiriyoni maviri, asi zvave kuratidza kuti rakakundikana nekudaro havafaniri kuparadza mabasa mashoma asara munyika. Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti amai Mugabe nevamwe vavo vakabvumidzwa kutora minda yenzimbe kuchiredzi netriangle zvinogona kukanganisa upfumi hwenyika sezvo kutengeswa kweshuga kunze kwenyika kuchipa nyika mari yekunze. Vamandivenga Matutu, nyanzvi dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira, vanoti kugadzirwa kweshuga munyika kuchadzikira zvikuru nenyaya iyi.
Ira hangu ndeyekuti kutorwa kweminda neWomen's League haisi kutorwa ichipiwa vanhu vanenge vaonekwa kuti vanogona kurima here kuti production igoramba iripo sezvagara zvichiitika. Saka ndiri kutarisa kuti minda ichangotorwa sematorerwo akaitwa 2000 ekuti hatina kutarisa kuti watiri kupa ungava here ari murimi unozoumendena production kana kuingiriza kubva payatorerwa iri. Saka nokudaro ikonomi yedu inogona kuafektiwa sezvo vetonga tuleto achi exporta shuga yavo kuindisa ku European Union zvichitipa mari yekunze nekudaro pakange patorwa minda iyi zvinoreva izvokuti kurima kukadzikira pasi export yedu inodzirawo economy yenyika yodzira employment ichakatiwa sezvo vachange vachizouya navanhu vavo vaviri vatatu saka zvinokonzera economy kuti idzire pasi izvozvo
kubva pakatanga chirongwa cheminda kambani yetonga tuleto yakatorerwa mapurazi kugadzirwa kweshuga kwakaderera nezvikamu zvinosvika makumi mashanu kubva muzana kambani iyi gore rapera yakaudza vatori venhau kuti gore rino inotarisira kugadzira shuga shoma inoita matani zviuru mazana mana neanoraudzira zvichienzaniswa nemamwe makore apo kambani iyi yaimbogadzira matani anopfuura zviuru mazana mapfumbamwe kana kusvika mumiriyoni gore rakapfuura kambani iyi yakaita profiti yakadzikira yemadhora 2.3 million kubva pamadhora mamiriyoni mapfumbamwe mugore ra2015 zvikonzerwa nekutorwa kweminda nevatsigiri vezanupf muna 2015 kutiraengu imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaarnold batirai vanoti zviri kukurudzirwa namai grace kana ivo vakatorawo purazi zvinowedzera upfumi hwavo kubva kumazowe kusvika kumasvingo
zvinozvo chikatyamadza kuti mai mugabe vanotora minda yenzimbe kuti vapei women's league mai mugabe vanoda kutora munda wenzimbe kuti vaikrize hembaya yavo kubva kumazowe kwavakatanga vachiti vari kuchengeta mhuka kusvika iko zvino vatotora nedhamu saka pachatora kutotyira ndechekuti madhamu ose ekulow veld neminda vachapedzisira vatotora apa vanenge vachingoshandisa mazita evanhu vachiti ndiri kuitira women's league women's league haina chayakatora ngavagovane newomen's league kumazowe ukoko pahemba yavo yavakatora ikoko kuti ivo havasi kumbokonsidha zvinhu zvakawanda kuti vanhu vatsara vashoma vari kushanda ukoko havasi kumbovatarisa kuti vachazoshandei mayouth hana mabasa ari kutotsvakawo mabasa koko havasi kumbozvitarisa kuti ivo chavari kungofunga chete ndechekuti dai bhona nachikore vaenda kubasa ende minda iyo inotozopedzisira yapiwa vana vavo vana chatungana narobert vatiri kunzwa nembiri yekumwa doro south africa uko
muzvare adelaide chikunguru vanoona nezvekufambisa kwemashoko kutonga juliet varamba kutipa divi rekambani iyi panyaya iyi kunyange vavo vakamboudza studio 7 kuti inyore mibvunzo yayo itumire netsambambozha studio 7 yakundikana kunzwa divi rezanupf panyaya iyi kuti tinzwe kana vachitevedzera rukurudziro urwu yetongati ine vashandi vanopfuura zviuru makumi maviri ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini gandri maramba
makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 919 am pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kilohertz pashortwave tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika boka regeological survey remuamerica rinoti kundengendeka kwepasi kune hudzamu hwe6.5 magnitude kwaitika nhasi mumakomo ari mudunhu resichuan muchina hurumende yechina yati vanhu vanoda kusvika zana vari kutyirwa kuti vanogona kunge vaurayiwa muchiitiko ichi uyewo zviuru zvichityirwawo kuti zvinogona kunge zvakuwadzwa sangano reconfederation of zimbabwe industries rinoti kuti vemabhizimusi vakwanise kukwereta mari zviri nyore nemutengo wakaderera zvakakosha kuti paumbwe bhanga rakamirira zvido zvavo chete sezviri kune mamwe mapazi mashoko aya anouya apo vakawanda vari kugunun'una kuti mutengo wekukwereta mari kana kuti main interest rates anyanya kukwira muzimbabwe kana kuti mainterest rates anyanya kukwira muzimbabwe izvozvo pakuti kumutsiridza kana kutanga mabhizimusi kunetse blessing zulu westudio 7 anotipa nyaya inotevera
mutungamiri wesangano reconfederation of zimbabwe industries vasifelani jabangwe vanoti kuumba bhanga rinotarisa zvido zvevemaindastry chete kunobatsira mukumutsiridza makambani ari kutatarika
interest ichiri kuchajwa kumakambani atotari kumanufacturing sector ichiri kuratidza kuti iri nechepamusoro zvinova izvo zvinoratidza kuti vemabhanga havasati vane vanotiwo confidence yakanyanya nemanufacturing sector hongu izvi zviri kubva zvo pakuti pamanonperforming loans akawanda vakanga vanawo panguva yapfuura akanga akabva kumanufacturing sector asi isusu tiri kuti vanofanira kuti vaite sevasenzereso vanyatsonzwisisa masenzero atinoita kuti vaone kuti ndevapi vavanokwanisa kusenza navo ndevapi vavangatyiri nekuti chiri kunetsa munomu chatiri kuona chikwe ndechekuti mabhanga ari munomu tine ratioti agribank rinova iro revarimi kwozoita aya mabuilding societies nemacommercial banks asi hatina bhangi ratinotiro rakanangana neindustry ratikati industry bank
vajabangwe vatiwo mutengo wekwereta mari munyika wakakwira zvikuru zvinopa kuti vemabhizimisi vaomerwe nezvinhu
tingati kupa makambani emanufacturing vakawanda vedu vachiriko kumatwo 15% inovaiyo yatinoti yakati wandei nekuti dzaichitarisirwa kuti dai yanga yadzika yaivawo kana kuma 7% dzatinonzwa kuti pamwe dzinei vari kupiwa vekune vaya vari kuita zveinfrastructure vashoma
vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti nyaya yekushayikwa kwemari yekubatsira makambani ndiyo yakavasunda kuti vaparure chirongwa chainzi Distressed Industries and Marginalized Areas Fund munguva yehurumende yemubatanidzwa Governor weRBZ Dr. John Mangujga vanotiwo mukuedza kubatsira vemabhizimisi ava vakaparura chirongwa chekuti vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika vanopiwa mari inosvika zvikamu zvishanu kubva muzana pane zvavanenge vatengesa vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Valaxon Zembe vatendawo kuti mari yemutero pazvikwereti yakakura zvakanyanya ko chii chiri kupa kuti mari iyi iuye nemutengo wakakura kudai hurumende inoti sezvo yakatemerwa zvirango nenyika dzakabudirira hakuna kumwe kwaingawane mari uye inotiwo yakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema asi veIMF neWorld Bank vanoti Zimbabwe yakakundikana kubhadhara mari yechikwereti nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wevadzidzi paZimbabwe Ezekiel Guti University Dr. Gift Mugano vanoti nenyaya yechikwereti chine Zimbabwe ichi vemabhizimisi vanoomerwa kana vokwereta mari kunze kwenyika
Zimbabwe kwemakore akati yanga yagara ine chikwereti cheWorld Bank IMF neAfrica Development Bank nemamwe mabhengi akasiyana-siyana sekuti European Bank Investment Bank matambudziko zvaiunza ndekuti nyika painoenda kunotsvaga mari kunze kwenyika sekuti makambani emuno ainopuwa mari iyi ichidhura nekuti Zimbabwe yanga yainzi ine risiki iri pamusoro saka tangatisi kukwanisa kunotsvaga mari kunze kwenyika zvakareruka pamusoro pezvo vatingati mainvestors pavanonga ida kuzimbabwe havakwanisi kusunuka kuya kuinvesta munyika ine zvikwereti zvakawanda nekuti vane mukana wekuruza investment yavo
ko kunyika dzakaita seSouth Africa zviri nyore here kukwereta mari vaAlbert Mandizvidza chizvarwa chezimbabwe chine kambani inonzi Pickford Management kuSouth Africa chinotsanangura
sezvomuchiziva kuti South Africa ichine reserve bank ichiri kushanda saka reserve bank ine chekuita nemainterest rate sezvo iye ine yainoti marepo rates yainokweretesa mabhanga which is around 6.5 pari zvino mabhanga ozokweretesawo neinonzi prime rate which is around 10.35 pari zvino saka mabhizinesi anenge achida kukwereta mari mumabhanga makuru mainterest rates acho anenge achitangirawo pa 10.35 zvichienderana nekuti bhizinesi racho rine udzamu neuremera hwakadii saka mabhengi anotangirawo ipapo pa 10.35 wezirawo kana 1% kana ari mabhizinesi ari nani kana risiri bhizinesi riri nani rine risk yakakura rinogona kuzosvikawo kana kuma 12% asi mabhanga chaiwo mainterest rates avo anenge akanyanya kukwirira kumabhizinesi anenge ari kumatingangoti ma13-15% per annum
chikwereti chehurumende kumabhanga ari munyika chave kusvika pamabhiriyoni manomwe mabhizimisi munyika ave nenguva achitatarika zvapakuti vanhu vakawanda vashaye mabasa ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini Blessing Zulu
kuratidzwa kwemabhuku pamusika mukuru wemabhuku muHarare kana kuti book fair kwakapera nemugoera wapera vanyori vachikurudzirana kuti vazvitsikisire mabhuku avo voga senzira yekutiza kubirwa mari dzinotengwa mabhuku atachigoriwa anotipa nyaya inotevera
Zvimwe zvakabuda pamusangano wevanyori uyu zvinosanganisira kumisa kudhindwa kwemabhuku pamikoto kana kuti piracy, uko vanoti kuri kuita kuti kunyora mabhuku kusabhadhare kana zvichienzaniswa nezvaiitika kare. Munyora nemukurumbira munyika Aaron Chiundura Moyo anoti nekuda kwekuti pave nechitsotsi pakubhadharwa kwevanyori nevanodhinda nekuburitsa mabhuku, anokurudzira vanyori kuti vazvidhindire nekuzvitengesera mabhuku avo.
Isu ndati tiri kutochema kuti makontrakts edu atinawo atakanyora kare asi kuitwa onandi nechikonzero chokuti wakangosaina ichidzi 10%. 10% yachona heui, nokuti publisher bhuku rako raakaburitsa ari ngorichengeta asina kurisa mustreet. Hakuna mabhukushopu ariko anotengesa mabhuku, iri harisi kutengeswa. Anomirira gore rarichaiswa muchikoro otanga kudhidha mabhuku. Hazvipo pakontrakt izvo. Kwavavinga ivo vakudhara ivo varipo ivavo, bhuku rakatengwa rikatengwa richingoprintiwa unongopiwa 10%. Munyori ana makore achinyora, tozofunga bhadhin writer kuti hauya uye zvino, anongouyawo achingopinda imomu yamakadaro.
Chiundura Moyo, uyo anonyanya kuzivikanwa nebhuku rake rinonzi Wakandicheka nerakagomara, anoti kubira kunotanga pakunyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete pakati pemunyori nekambani chazotsikisa pamwe nekutengesa bhuku remunyori.
Zvokuti vakawanda mukaona vaakuita vega pabishi ino vaya ndokuzvipedza, nokuti unenge wakudya zvishoma zvedikita rako. Kana uchingoenda nomavari imomo unongoenda muhondo idzodzodzodzodzo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe munyori Aloys Sagota, uyo anoti hapana kubudirana pachena kuti mabhuku emunyori mangani anenge adhindiswa.
Kuti audze munyori kuti munyori iwewe ndakatengesa mabhuku ako mari yakati. Uyezve chimwe chinonetsa ndechekuti munyori panoprindwa bhuku anenge asipo, uye kuti azive kuti makopizi akaprindwa mangani haana chaanoziva. Saka matambudziko acho anoramba achitenderera zvakare ipapa pakuziva kuti bhuku rangu ratengeswa zvakadii.
Panyaya yekudhindiswa kwemabhuku pamukoto, Sagota anoti dambudziko iri haripere kana dambudziko reupfumi munyika risina kugadziriswa.
Ndoona sekuti piracy imhuka yanetsa, ende dambudziko repiracy harisi kuzongopera chete kana matambudziko enyika yese asati agadziriswa. Tikanyatsokuzvitarisa chinokonzera kuti vanhu vadaro inhamo. Saka dzimwe nguva tinogona kuda kuti isusu titore tsono tiuraye nzou, but tinozvipinza munjodzi ndizvo. Zvandiri kuzama kutaura ndezvekuti piracy haife yakapera kusvika poverty munyika muno yapera. Saka nhau iripo ndeyekuti hatizive kuti zvii zvingaitwe kubvira pokugadzirisa matambudziko ehurumende chaiwo. Nhamo iyo ikapera, piracy inopera.
Chiundura Moyo anotiwo dambudziko rehuori kumapurisa nemitemo isiri kutevedzerwa munyika zvimwe zvezvinhu zviri kuita kuti kudhindiswa kwemabhuku pamukoto kusapere.
Mapurisa uyo anobata zvepiracy vari kubata, asi usu nokuda kurarama akawana munhu amupa chinhu anongotora, akati wotorawo kadhora akaundisiya anomusiya. Kwozoita mutemo wenyika, mutemo wenyika hausati, dai vai mutemo wenyika wanga uchitevedzerwa.
Mumwe munyori Elisha July anoti vanotengesa mabhuku vanofanirwa kuderedza mitengo sezvo kudhindisa mabhuku kusingadhure mazuva ano zvichienzaniswa nakare.
Ndinotifunga kuti panoda compromise kubva kuvanhu from the chain, from the publisher to the retailers vari kutengesa mabhuku aya, panoda compromise in terms of the price. Bhuku rinofanirwa kunge richiti riri kutengeswa nepurize yekuti even anoda kufotokopa neimwe nzira anoona kuti hazvisi kumbonyatsobhadhara.
Izvi zvinotsigirwa naFarai Mungoshi, uyo anoti mabhuku ari kunyanya kudhura, izvo zvave kuita kuti vanhu vakawanda vatenge mabhuku akadhindwa zvisiri pamutemo.
Nandirikutaura nenyaya yenhii yekuti kudhurisa zvinhu. Now if you overcharge a book you will find strict definitely. For example, makununodzo muyaita $10 actually oenda mu street urwana $5 urumwana wechikoro uruda bhukuchikoro unoita sei.
Asi mukuru wemambo press iyo inodhinda mabhuku Muzvari Progress Ningwa vanoti vanyori vanofanirwa kuziva kuti haisi mari yekudhindwa kwemabhuku inobhadharwa chete. Muzvari Ningwa vanoti dzimwe mari dzinobhadharwa dzinosanganisira mari yepavanoshandira, kubhadhara vashandi pamwe nekushambadzira mabhuku. Mukuru weZIBF vaBlasio Tashirei vanoti gore rino vanhu nemakambani anosvika makumi matatu nemana vakaratidzira pamusika wemabhuku gore rino zvichienzaniswa nemakumi mashanu vakaratidzira gore rapera. VaTashirei vanoti kushomeka kwevaratidziri kwakakonzerwa nenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Nzvimbo diki yekuratidzira mabhuku yaibhadharwa madhora mazana maviri, ukuwo hombe kana kuti gazebo yaibhadharwa madhora chiuru nemazana maviri, iyo vakawanda vanoti yaive yakawandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.
Iyo zvino tokuendesa iyi kuna Mablas Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona nasi tangatiri kutarisa nyaya yemirizhonga. Panguva apo nyika yeKenya nasi yakatarisana nesarudzo. Ngatimboendai kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muNairobi, Kenya kuti vatitaurire kuti kwakamira sei panyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika uyezve kuti vari kuona zvakamira sei panyaya yemirizhonga.
Tarangu ndinonzi Leto Manjova, ndiri kutaura nemi ndiri muNairobi. Kinya kukupatakawea kuzo wana kuti sarudzo dzavo wana kutifambisao sei kunyaya nyanya takatarisana ni nyaya ye mirizhonga sarudzo kana tiri ku Zimbabwe tinobata tiri ku musangano unonzi Heal Zimbabwe. Saka nyaya iyoyo ndo yakaita kutiti kugara nakaona dzevamwe tikaitindi tinoonawo kuti vanobatsira munyaya dzekuumba runyararo kukinya vanozvikonawo sei vanozviita sei kunyaya nyanya takatarisana nesarudzo.
Zvii zvamuri kuona muri ikoko kukinya?
Pane nyaya ndanzwa yangaitaurwa pamavoice note. Pane vanga vaitaura nezvekuti mapurisa masoja akarovana. Munoona zvakatoitika izvozvo zvinoratidza kuti nyika yedu inenge iri nhopi yakapora pamusoro. Kurovana kwakaitika pakati pavatsigiriremd nyaya iripo ndiye kuratidza kuti senyika pane kurwisana kunenge kuripo kunenge kuchingoita sekuti zvakangoterema asi apa paine zviri kubhoira. Chatakadzidza pandakasvika kuno kune vanhu vatiri kutaura navo izvozvo vanoita zvekupedzawo mhirizhonga nekukurudzira runyararo. Zvicharwa zvemukinya zvakabatana kune urongwa hwekupedza mhirizhonga hwakasimba chaizvo hwekuti hunosanganisira hurumende yavo. Vane chirongwa chavo chavanoti uyano chinotori nemapurisa, chine masoja, chine mahuman rights commission, president's office, chine civil society, chine vemachechi. Nyaya iyi iri kuitwa nekuda kwekuti vakamboona mhirizhonga muna 2007-2008 vakatofiwa chaizvo zvisingaiti. Saka nesarudzo iyoyi hapana munhu wese anga ari kuodaidzira kuti tinoda runyararo.
Tingaone here zvamuri kudzidza ikoko muchizokwanisawo kuzvidzidzisa vanhu kumusha panyaya idzodzidzo yemhirizhonga?
Zvinodzidzika kana tikada kudzidza isusu senyika. Tinotenda kuti vatungamiriri vemapato akasiyana-siyana vakabuda pachena vachitaura kuti mhirizhonga vatsigiri vedu mutaite mhirizhonga votai murunyararo. Kunyange runyamiriri anga aripo vaHuru Kenyatta vakatobudawo vachikana inini ndikakundwa ndakazvipira kugashira zvinenge zvabuda musarudzo. Tinoda matauriro akadero kumba takatarisana ne-2018.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedzi connection nasi tiri kutaura nevechidiki nekurwisana kuri kuitika mumapato ezvematongero enyika anosanganisira reZANU PF nereMDCT. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi muchirongwa The Connection muneni Ntungamiri Nkomo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vanopona musarudzo dzekunzi nevanopikisa vachina chivimbo neutongi hwavo dzaitwa mudare reparamende kana kuti vote of no confidence. Rimwe bato idzvaro zvematongerwo enyika reZimbabwe Communist Party rinoparurwa muHarare mutungamiri waro achiti achatungamidza mberi nyaya yegutsa ruzhinji. Vemabhizimusi vokurudzira kuumbwa kwebhanga rinongotarisa zvevemaindastri chete senzira yekumutsidzira upfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange muine sezakare mangwana. Anokuoneka ane mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusemina Praxidus Jeremiah na Chris Gande.
So we see